Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLenz, tichifambira kumahofisi pana TA. Tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira welisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kuMashonaland West.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ ndinofanira kupa City of Harare foreign currency. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunza vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngative papurazi apa tani makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLenz, tichifambira kumahofisi pana TA. Tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira welisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira futi.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori amt zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa futi munhu ari mumusha futi haaizivi futi kuti ingafamba ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu. Inototarisirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunuwa vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo okenzi buda uyenda.
VaNyakunuwa vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ingangosvikirwa chinzi panapa tiriwo Minister of Friends tauya vanga nemapurisa. Ko mapurisa angari kuma 13 angari ipapo. Ndibva nditi tsamba tikati Samba muto pandi yanzi. Vene nchi tezu kumuyendo kwa mga afu. Nika tumanyi nakabiri kilo wapana abu nenda kupi kwa nika afu. Kuzi nakabiri kwa shiki kana afu. Sama zimisha chako kumuyendo. Nika tumanyi nami ya wandrenda nakabiri kwa mafu. Sayana ya samba hii. Ina baraza nufunga kuita buzi na wapana wandrenda nakabiri kilo wapana.
Vamishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ndakasvika kuchitora unongoverenga ndokubva tangoti vanhu vanenge vatoo serious ndoda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari, amai Irene Chabata, vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa, nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba, vaGordon Kimbini, vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende, vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masondo mashoma apfuura, dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba neSibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaperenshiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu avakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mumapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo reCommunity Water Alliance. Nezuro rakanyora tsamba kuna Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Manguga, richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare, iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura, zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Pazuva kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana, asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ, kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano, 2 haina uwandu hwakakwana. Utakaona kuti chikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ ndinofanira kukupa city of Harare foreign currency yoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyo. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape city of Harare mari yekuti vatenge ma chemicals ekutreata mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
MuHarare hakuna nzvimbo yapari zvino mazuva apfuura aya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo hadzi dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nana Tafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemuHarare hatichaona mvura. Nekuti makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva zvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, jira inorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika iyo RBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumburi remutemo. Uyezve hurumende pachezvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndozvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isu tiri kuti mari kana itoripo paine kushanda zvimwe ngaichienda kekutanga mvura iite priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangu jika kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirira mhinduro yavo, hatizivi vachapindura netsamba here kana vachafona kana vachasenda pai, asi isusu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tichidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri. Vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netyphoid? Tinoda kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
Vatimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Nuve. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevatereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese musara Jesu ichiti zviri kudiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi. Asi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko awa wanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeye kuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, ndongo tenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ichiti pamberi nekubatana vana veMDC. Chisa mbama chisa, ndinotenda.
Kazwai kazwai muri Zimbabwe newe Studio 7 makadiko ku Washington DC kwa muri ko vanotanonoka wande nevamwe vese. Ini ndini zimunya usana kutaura ndoda kupindura ngo zvanga zvichava nawo mponda apo. Nawo haisi kuti vanhu varoda kukwidza ma price. Ngatidzokere kumashure zvishoma panguva yanga ichitenga US dollar muZimbabwe, US dollar riri mandit. Ma price aikwira kwira here? Ma price anga singakwiri, anga singadziki. Why? Because mari iri strong, iye rate yayo haidoni, haikwiri handit. Saa zvainoita ndezvekuti ma price aya anongoramba ari pashi, ari pariright, ari pastable. But iri bond ready iri manje rakadhakwa because radona zvakanyanyisisa. So kudona kwa raita kwa kama price anudin anoshuta because vana ima business varu kweza kumaintaina ma price aone US dollar and it
magadiva watunga mirewe Studio 7 mese kwa muri kuko atinga taure masenyaka wandisa inyaya tangu wano urumende yuku manisa vanu varimu mafams inyaya ombe nokuti vanhu ivavo vagara vakasikiwa nevarungu ipapo asi nhasuno muzvara nhaso vanovati ngavabve vanhu vanoendepi vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu or 2 hectares bhozi vanhu vevanhu racho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzika kuti 20,000 hapana famu raitakura vanhu vanopfuura 1,000 famu raingira iyo vanhu vaishandapo vanova vari maybe 500-300 pa farm. Saka vakanzi varupo 3 hectares. I think vanhu vavo vanokwanisa kurarama pane kuti nhaso vati bvai vanoenda kupi. Asi kana kuti toziziva hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mafarms imomo inonyepa kuti famu iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti kwatorwa nemukuru wekumasoja watorwa nanhingi ukwanhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa zviri kumbofamba sei. Saka ipapa panyaya vatanga ihombe kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho wobva upresident vadzokere kuofisi yosiya zvefarming toziva kuti vanhu ese mafarms vaakubva toziva kuti zvinhu zvazvijekerere kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo vakasiwa vagara more than 50 years moti ibvapo anoenda kupi.
Maswera sei maswera sei Studio 7 zita ndinoitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda varegere vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibva ipapo zvisiri zvisina kana order hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi vanozviitireiko kudaro vamunangagwa havanyariwo here havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinyi hwakadaiwo so zviri kundibata viduwo zviri kundirwadza ndiri pano pamasvingo apa ndiri pano zvangu pamasvingo apa batai munyasha.
Vakadini zvenyu vashamarari veStudio 7 ndinodziwo mate ndiri zvangu paCape Town apa tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa. Ndairegai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu achiti kwai zvinhu zviri kukwira. Vanhu vezanupiefu vanoti kuti vane problemu yekuti vanoona savaonesesi vanonzwa savanzwisisi. Takataurwa naChamisa kuti sei dhizeri richidarika muZimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva paSouth Africa richiya muZimbabwe. Vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura. Nhasi voona izvo zvichinga chavari kuona chaakudhura icho. Ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi. Aiwa, havasi kunyatsoona, ngavanyatsokufungisisa. ndo woti na wala wazewa rumba puraza wala kuchema kutanzi taku bisiwa waza kanga mazo cha zulone wote kwa sababu wangu wudzi wawani kutu samayenda kumapuraza msani waka zimba ziritema nendi waka yuwe zimba ziritema rizu kuti ati ziyu kuti ramangu anaricha omira si uye nga wali kuchema na kutu saka kata stela tikado oza hili imu kuru wakuzi kwenyu kana chamisa kwa wena zuri nani kani pia kumwesi katunda angu na yao
dino kumbiro kuti mungu huu taura honye ya ndoda kuyenza kutawara panapa please nda kutawara fangu nanganda ane kuma korea ninge 4-5 sina kuya kuno kuzambia nda uya kuno kuzambia nda wana kuno kuzambia ya ana chaezo nezu likuwa kumika nika yedi ya kuzimbabu marozi ma industrial kuwa kwa ayo wanda kutuwa kuruwa kuruwa kuzimbabu wano mbu uya yere kuno kuna na zambia nda uwe panapa zambia kwete kuenda kure kure kweza kwa wargu enda wachikula ndegi wachitase kawo yepano pa duze duze patiri panapa waone zvirikuitika kuno kuzambia zvakanaka marodzi acho ngatoti wa South Africa unoshaya kuti chiri kunyanyonetsa nyika yedu chaicho chaicho chii ndatenda hangu ndinonzi makati
inini ndinonzi padho nechivasa ndiri mugari wemuchifu nyaya yandinoona yepakati pavatungamiri venyika ino kana nevebato rinopikisa zvavo vangango sundana asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona utongi hwavatsvangirai havana kuramba vakaoma mwoyo sezvavakaita nekuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nekuti matamburiro atakuita ano zvakutoda iwewe kuti vapindire.
Kazivai Studio 7, ndoda kutenda nezuva rakanaka ratenge tinaro nhasi. Ndoda kukwazisa vese vateereri vestudio 7, but nhasi ndoda kungotaura hangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi yekuti izvoni kukura hondo yaivawo. Ndoda kungonzwisisa hangu kuti hondo yacho yakadeclarewa rini.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mupengo iri iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyimba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvekudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makilomita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makilomita 120 paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika 100 rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru 50 pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru 5 vasaenda kuzvikoro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nevatanhatu mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000 America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Muna anoita seaita kunga aneka flu, asi chinonyanya kutaridza measles kamezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwanawo here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa, chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamizurus akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kuti munhu afemwa, vana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications echirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii changaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma 9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinate gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare wepachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Group Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvatinoita tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rokumboka hatigare kuzvipanani. Zvatinoita kana tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rokumboka hatigare kuzvipanani. Tamba tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashirland west. Sangano rinorwira kodzero dzavanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina wereserve bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.